manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu chibabvu 9/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva rinogura muswe waishe Fortune Charumbira nemutongo waro wekuti vasapindire munyaya dzematongerwo enyika. Mutambi aive nemukurumbira Lawrence Simbarashe uyo aizikanwa nerekuti Bonzo anoradzikwa kuchitungwiza. Madzimai evashandi vekuhange Colliery oratidzira mangwana muHarare achinyunyuta nekusapindira kwehurumende mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vekambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vaClement Piri nasi vapa mutongo wekuti ishe Fortune Charumbira vakachikora mutemo apo vakataura mashoko ekuti madzishe anotsigira bato riri kutonga reZANU PF. Mutongi apa ishe Charumbira mazuva manomwe ekuti vaudze vanhu kuburikidza nemapepa nawo kuti hapana ishe anofanira kutora divi muyadze zvematongerwo enyika. Dare ratiwo vaCharumbira vanofanira kurangwa nebazi rezvematunhu. Bumbiro remutemo wenyika rinoti madzishe nemasabhuku haafaniri kupindira zvachose munyaya dzezvematongerwo enyika kunyange hazvo vamwe vavo vachiramba vachiita izvi. Nyaya iyi yakakwidzwa kumatare nesangano reElection Resource Center. Hatina kukwanisa kubata ishe Charumbira sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini kuti tinzwe zvaitika mudare.
Pane nyaya dzatanga tapinza kudare tichiedza kuti dare ringe richipa mutongo panyaya dzekuti Chief Charumbira nemadzishe vanga vataura kuti vachange vachizosapota presidential candidate yeZANU PF kuti ihwine ntsarudzo. Isu semaonero atataita izvi kutyorwa kwemutemo kana madzishe achipindira mune nyaya dzezvematongerwo enyika zvichitarisawo simba ravainaro kumamisha. Zvireva kuti zvese zvavanotaura zvinopedzisira zvavakuteererwa nevanhu vari mumusha, asi zvichityorawo kodzero yevanhu ivavo kuti vange vachisapota zvavanoda. Saka patakaenda kuhigh court tanga tichitarisira kuti koti ingapindura kuti zviri pamutemo here kuti madzishe ataure izvozvo chekutanga. Chechipiri tanga tichidawo zvakare kuti madzitare audze minista welocal government kuti ange achiita atingati pachirungu madisciplinary proceeding pana ishe Charumbira. Zvese izvi zvatenderwa necourt, saka vaCharumbira vane 7 days kuti vaite zvataurwa nedare kuti ngavabude mumapepanhau, ngavanyore pasi vachiwithdraw zvavakataura zvekuti madzishe achazosapota political party yeZANU PF. Vakasazviita izvozvo vanenge vatyora zvakare mutemo, saka vane 7 days kuti vazviite izvozvo.
Mutongo uyu wakakosha zvakadii vaChimini tichitarisa nyaya dzesarudzo muZimbabwe?
Mutongo uyu wakakosha pakuti musarudzo dzedu dzapfuura dzakaitwa makore apfuura aya munongoramba muchibuda nyaya dzekuti madzishe anenge achipindira mune nyaya dzezvematongerwo enyika vachiudza vanhu vemunharaunda mavo kuti vavhotere bato rinoiwa nemadzishe iwavo. Zvinhu zviri kuita kuti mumisha kumaruva vanhu vange vachimbunyikidzwa kuita zvavanenge vasingadi. Matarisiro edu ndeyekuti vanhu kumamisha uko vanofanira kunge vachipuwa mukana wekuvhotera vaanoda. Hapana bato rezvematongerwo enyika ratiri kukurudzira, asi kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavapuwe mukana kuvhotera vaanoda pasina anovadzvanyirira. Saka tichiona madzishe achishandiswa kuti vambunyikidze vanhu kuti vasapote mapato ezvematongerwo enyika avanenge vasingafariri. Saka zvakakosha kuti mutongoro wabuda izvezvi. Mutongoro ndowatichashandisa kuti tichidzidzisawo madzishe kuti aiwa zvokupindira nezvematongerwo enyika zvanzi kutyorwa kwemitemo, saka hazvifaniri kunge zvichiitika.
Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vachitaura vari parunare muHarare. Vanoita zvemitambo, tsika nemagariro vanoti hurumende haisi kuvakoshesa, vachiti vave kuda kuti hurumende iumbe bazi rakazvimirira rinoona nezvemitambo, tsika nemagariro. Izvi zvabuda pakuigwa kwava Lawrence Simbarashe, avaizikanwa mune zvemitambo kana kuti madrama nezita rekuti Mudhara Bhonzo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzikwa kwaMudhara Bhonzo nhasi pamarinda eZororo Memorial Park kuchitungwiza, vanoita zvemimhanzi, mitambo, tsika nemagariro vati havasi kufara nekubatwa nekuseri kwemaoko kwavari kuitwa nehurumende. Vanoita zvokutsikiswa kwemimhanzi vaAmos Mahendere vati vaimbi pamwe nevanoita zvemitambo, tsika nemagariro havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende mubasa ravanoita.
Hatisi kufara sema artist emuZimbabwe. Mukaona zvandiri panapa izvi, sudhu yandakapfeka iyi, kana foni yandakabata, kana mota yandiri kudhiraivha iyi, zviri kubva kumagitari atinoridza iyi. Asi tinoda rutsigiro runobva kuhurumende, nekuti nyika ikashaya munhu anonzi muimbi, imbondiudza kuti redhiyo ikasarira munoswera muchizva sei muZimbabwe? Redhiyo kana DJ akataura oisa song yorira, TV hita dramarao yamoseka, muchigara mumba muchitandara, ndoinonzi nyika ka. Saka tiri kuti kuhurumende yedu, please tarisaiwo raramo yemaartisti emuZimbabwe. Kana hurumende yedu musiri kuziva zviri kuitika, regai tikuudzei zvakaitika kuNigeria. Nigeria yakaipa fundi kumamusicians nemaartisti ikoko kuti vabudirire. Saka tinodawo homwe dzakafanana nedzidzo kuti maartisti edu emuZimbabwe tigone kusimukawo, hurumende ngaitione, onai zvaitika panapa. Kumaronzi vashaya, hapana kana minista kuminista ari panapa.
VaMahendere vashora hurumende nekusatumira nhume pakuradzikwa kwaMudhara Bhonzo, avo vaizivikanwa zvikuru mune zvemitambo yabuda pachivhitivhiti.
Kana ndimiwo nekuita tena kwavakaita nyika kubva kuma80 asingazive timira Bhonzo muZimbabwe ndiani. Kana tikaatana chokwadi, maministers javo vari kudzimba dzavo vaitogara vachiseka vachitorovana mavo vachiseka vachitadika. Asi honeka icon yakadai so, mota dzavo kuuya here nhai hurumende kuti muonewo zvakaita zvinhu? Aiwa, ini hangu ndiri producer director angaitaurwa uyaua wemusic, handisi kufara nezvaitika izvi. Handiti
muimbi uye vachiita zvemitambo muzvare Kesi yaMasona, avo vanonzi Muchaneta mumutambo unonzi Muchaneta, vanoti vanoita zvemitambo vari kurarama zvehwakumukwaku sezvo vasiri kubhadharwa zvakakodzera.
Yeah, I think for those vakatraya o vakatraya, but then inye yengoti ati yachona haisi kutibhadhara isusu vachona. Zvafanana kuti zvinezvi isusu totove nezvikwereti zvatitori nazvo kuna ana Muchaneta kwacho, like kuti kutoti tistope takanzi mari yacho hapana.
Mumwe akashanda naMudhara Bhonzo mumutambo waizivikanwa uchinzi Bhonzo nechikwata kana kuti Timina Bhonzo, vaTimothy Tafumanei vati zvinovarwadza kuti vashayikirwa nomwe wavo. Zvisinei, vaTafumanei vakurudzira hurumende kuti sevanhu vanoita zvemitambo, tsika nemagariro, vave nebazi ravo rakazvimirira rinotungamirirwa nemunhu anoziva zvinodiwa mubandiko ravo.
Hurumende yedu handizive kuti vatingagona kugara naye pasi tikanyatsomuonesa ndiani anzwisise, kana kuti inyaya yekuti munhu anopuhwa ministry yearts anenge asina idea.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvemitambo, tsika nemagariro vakazembeka zembe kutinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo vati vanga vakabatikana pataedza kutaura navo panharembozha yavo. Muchakabvu Lawrence Zimbarashe, avo vanga vachizivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Mudhara Bhonzo, vakashayika nemugovera mushure mekurwara kwenguva refu nechirwere cheshuga. Mumazuva avo ekupedzisira, Mudhara Bhonzo vakange vashoshoma, zvakaita kuti vatadze kushandisa izwi ravo kutsvaga raramo, zvakapedzisira zvoita kuti vararame nekupemha, zvisinei nembiri yavaive nayo. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza. Ndini Thomas Chiripasi.
Madzimai vashandi vekuhwange Colliery vakabatana nemasangano akazvimirira vacharatidzira mangwana muHarare vachinyunyuta nekusapindira kwavanoti kuri kuitwa nehurumende mukugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vekambani iyi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange vave nemazuva anodarika zana vachiratidzira senzira yekutsutsumwa kusabhadharwa kwevarume vavo kwemakore mashanu apfuura. Mozvare Janet Show, avo vanoshanda nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, vati vacharatidzira serutsigiro kumadzimai ekuhwange uye kuti hurumende ione kuti pane dambudziko rinoda kugadzirwa.
Tinenge tine demonstration march yatichaita mangwana assembly point yedu ndepana Julius Nyerere patown house pasi pefootbridge apo tofamba na Robert Mugabe tichienda kuAfrica Unit Square ndopatinozonopararira tasvika ipapo. Tikuda kuratidza rutsigiro rwedu rukuru kumadzimai ekuhwange nevashandi vekuhwange vasiri kutambira for the past makore 5 apfuura. Saka tirikungokurudzira kuti macitizens ose anokwanisa kuuya akapfeka zvipfeko white and black vauye tifambe pamwe chete kuti vanhu vaone vazive vave neruzivo rwezviri kuitika kuhwange. Tirikuedza kuti government yedu parliament executive yedu vaone kuti pane nyaya apa iri kufanirwa kugadziriswa yaenderera for mazuva akawandisa mangwana rinenge riri 102 days madzimai achiratidzira ari papasi pasina chati chabuda.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa amai Fani Chirisa vati zvinosuwisa kuti hurumende haisi kubuda pachena kunyange hazvo hurumende ine zvikamu zvakawanda mukambani iyi.
And kugovernment kuti hanzi we don't intervene ngaisa Rwanda kunonzi kurowa imbwa kawiga mpini. Government is a shareholder kuhwange. Government is appointing minister, my ministers, my board members, they verify kuti who is coming in, who is going out. Saka for them now kuti kana pane ishoti kana zvakanaka kuti tirimo, it's not fair for the government because government is for the people. Government is by the people. Saka they should make sure kuti ma issues ekuhwange vataura. Government rinotatanisha stara if they disassociate itself from Hwange Colliery.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemadzimai amai Priscilla Misairambwe Mushonga vanotiwo semadzimai ari mudare reparamende vanofanirwa kunyara nekuregerera madzimai aya achiratidzira kwenguva ndefu vasina kupindira munyaya iyi.
Ndosanga ndataura kuti tinofanira kunyara isusu vacho tisati tatanga kushora hurumende kuti zvatitorera nguva yakaita se 101 days kuti tigare pasi tiite hurukuro navo. Hongu komiti imwe yemainzi yanga ichibata-bata nyaya yacho asi isusu semamembers of parliament emadzimai tingadai tataka mhanya naye.
Kambani yeHwange Colliery inonzi ine mari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora. Vachibvunzwa mudare reparamende nezvemadzimai ari kuratidzira aya kuHwange Colliery gurukota rezvevashandi amai Petronella Kagonye vati madzimai aya ari kushandiswa nevanhu vari mune zvematongerwo enyika. Amai Kagonye vati sehurumende vakagadzirisa nyaya dzezvevashandi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Masangano akazvimirira anoti haasi kufara nechinono chiri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukuita zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekuti vanhu vanoongorora gwaro revavhoti. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sangana aya anoti seki inofanira kupinda mumaruwa pamwe nekushandisa masangano enhau ichidzidzisa veruzhinji nezvechirongwa chekuongorora kana mazita avo ari mugwaro revavhoti vakanyoresa. Masangano aya anotiwo seki yakatara mazuva mashoma ekuti vanhu vaongorore zviri mugwaro revavhoti, izvo anoti vanhu vakawanda vachatadza kuongorora gwaro iri. Zeki yakazivisa kuti chirongwa ichi chichatanga musi wa19 kusvika musi wa29 chivabvu. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaHardlife tangai vanoti Zeki ritadza kuita basa rayo nemazvo.
Kubva zvakataura Zeki kubva zvevoter inspection kuti musi wa19 kusvika musi wa29, kubva zvakazvitaura haisi kushambadza mashoko aya, haasi kufamba muvanhu zvekuti tichasvika pakuti nguva ichapera mazuva avo ari mashoma kudero vanhu vasina kutozvinzwa, vamwe vachatozvinzwa zvapfuura. Saa tachitarisira kuti vazviwanze muzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti vanhu vose vave vanoziva kuti zvevoter inspection zvatotanga.
Nhengo yecommunity tolerance and reconciliation development vazivanai muzorodzi vanotiwo Zeki haisati yatuma vashandi vayo kuti vadzidzise nekuzivisa veruzhinji vari kumaruwa nezvechirongwa chekuongorora gwaro iri.
Mazuva apiwa neZeki tinochema chema nawo chose nekuti mashomasa. Nguva yavatipa kuti vanhu vafambe kundoinspekta mazita avo ishoma, nekuda kwekuti mapolling stations asati abuda pachena kuti ari kupi. Vanhu havasati vaziva mumaruwa kuti vachandoinspekta mazita avo kupi. Zvakare mavoter educators mumacommunities asati avamo kuti afambe achidzidzisa vanhu kuti inspekta voters roll kwakakosherei uye ndekupi kwavanofanirwa kunge vachienda kundoinspekta voters roll iroro. Saka tinongotsutsumwa kuZeki kuti aiwa nguva yavapa vanhu ipfupi uye ishoma chaizvo, ende process yavo iyi ichagona kunge ichivhiringidza vanhu vakawanda maererano nekuvhota nekunyoresa kuvhota nekutarisa mazita avo.
Mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vatavani mwoyo vatiwo havasi kufarira danho reZeki rekubhadharisa masangano akazvimirira mari yekuongorora chirongwa ichi, vachiti izvi zvinotadzisa kuita kwesarudzo dzakachena.
Crisis coalition isu tinoti sarudzo harisi dambi rechihwande hwande kunoitwa murima. Sarudzo chinhu chiitiko chevana veZimbabwe chinofanirwa kuitwa pachena, vanhu vose vachiona. Saka matanho ari kuitwa neZeki nekushandisa mari sechidziviso chekuti ndiana anoongorora kana ndiana asingaongorori anoratidza kuti hatisati tavhura masuo kuti tioneke nenyika dzepasi rose kuti taapaparwanza rutsva kana kuti parwaro rutsva rwekufamba narwo tichiri makare nekuita umbindoga.
Sangano reMisa Zimbabwe rinotiwo harisi kufanira nekubhadhariswa mari kuri kuitwa vatori venhau, sezvo vakabhadhariswa kare mari neZimbabwe Media Commission kuita kuti vaite basa ravo zviri pamutemo. Vatori venhau vanobhadhariswa $10 pamunhu kuti vaongorere chirongwa ichi. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weZeki amai Priscilla Chigumba kuti vatipe divi ravo. Asi mumwe mushandi weZeki vataurai Gavi vakaudza vatori venhau mumasvingo svondo rapfuura kuti Zeki ino chido chekugadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vasabhadhare mari. Zvisinei nezviri kuitwa neZeki, masangano aya anoti akatotanga kare kupinda muvanhu vachivadzidzisa zvakakoshera kuongorora gwaro revavhoti munguva yakatarwa neZeki. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne13630 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Mm. Makatirira ku Studio 7 iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda tichitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mupurisa wekumeima uyo ari mujeri nhasi apa umbowo panyaya yevatori venhau vaviri veReuters achiburitsa zvakaitwa nemapurisa zvekuvanyepera kuti vavaroverere nemhosva. Nyaya iyi iri kuburitsa pachena mabatirwo anoitwa kuburitswa kwemashoko uye kubatwa kwevasungwa munyika iyi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvave kutarisira nokuteerera zvakanyanya zviri kuitwa nevematongerwo enyika vari muhurumende nevanopikisa. Zvichitevera mhomho huru yakaungana kunzwa muutungamiri wemudct vaNelson Chamisa vachitaura kuBedford kuBritain mazuva mashoma apfuura, nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuteera zvine udzamu zviri kuitika kuZimbabwe. Musangano wavachamisa uyu unonzi wakakwezva vanhu vakawanda uye vachibva kumapato akasiyana siyana. Mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti musangano wavachamisa wakaratidza kuti vari kunze kwenyika vemapato akasiyana siyana vanhu vanoda kunzwa zvinotaurwa nevatungamiri vemapato vasina divi ravanenge vakarerekera.
Politicians are tasked zvikuru ku zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nokuti tinobatsira zvakanyanya paupfumi hwenyika uyezve sevana veZimbabwe. Tinotarisirwa nebumbiro remutemo weZimbabwe kuti tive tichiwanikwa tichisarudza vatungamiri vatinoda.
Munofungei nokutambirwa kuitwa vezvamatongero enyika nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Tichitarisa ruzhinji rweZimbabwe runotambira hama dzavo dziri kunze kwenyika nemaoko ose. Ndingangoti dambudziko huru riri pavatungamiriri vehurumende vasiri kuda kutipa ndingangoti chinhano chedu chekuti tive tichikwanisa kusarudza vatungamiri vatinoda, zvichida nekuti ivo vanoona kunge zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinosarudza mapato anopikisa hurumende. Chisiri chokwadi ichocho.
Munofunga kuti mimi vezvamatongerwo enyika vari kuda chii kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika?
Vematongerwo enyika tinotarisa kuti pane nhengo mbiri, vanotungamira hurumende nevari kupikisa. Vari kupikisa hurumende vanoda kuti isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika tiwanikwe tichikusarudza vatungamiri vatinoda, asi vatungamiri vehurumende havasi kukwanisa kutipa mukana iwoyo. Vari kuhwanda nenyaya yekuti havakwanise nekuti havana mari yekuti tikwanise kunge tichisarudza vatungamiri vatinoda.
Munofunga kuti chii chiri kudiwa nevanhu vari kudiaspora?
Tarisiro yevanhu vari mhiri kwemakungwa zvizvarwa zveZimbabwe, ruzhinji rwacho rwavo kudzokera kuZimbabwe iri kubudirira munyaya dzeupfumi hwenyika ine mabasa inokwanisa kuti avo vanoda kuvhura mabhizimusi vavhure mabhizimusi, kwoita vamwe vanoshanda vachigara kunze kwenyika vari kungoda kodzero yavo yekuti vakwanise kusarudza vatungamiri vavanoda kwavanogara ikoko.
Hurumende inofanira kuita sei kuti ishande nevanhu vari mudiaspora?
Hurumende yeZimbabwe inosungirwa kuti ivhure mukana wekutaura nevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa, vachitaura nenyaya dzakasiyana siyana, dzingave dzenyaya dzeupfumi hwenyika, dzingave nyaya dzematongerwo enyika. Nekuti tikatarisa chinhu chinonzi demokrasi, zvinoreva kuti vanhu zvizvarwa zvenyika zvinenge zvichipamazano kune vatungamiriri.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vachitaura natanonoka wande weStudio 7 vari muno muAmerica. Munau dzemitambo gadziriro yechikwata chema Warriors ye 2018 Kosafa Cup yaita manyama amire nerongo sezvo vatambi vanobva kuEngland vasina magwaro ekufambisa emuZimbabwe sezvinotarisirwa pamutemo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Moraridzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa ambomira kudoma chikwata chake chemakundano aya zvichitevera mashoko ekuti vatambi vaida kushandisa kubva kuEngland havana magwaro ekufambisa emuZimbabwe kana kuti mapasipoti ayo anovatendera kuti vatambire chikwata chenyika ichi. Chidzambwa ari kuda kushandisa muKosafa Cup vatambi avo achada kutambisa zvekare pamakundano eAfrica Cup of Nations kusanganisira Tendai Darikwa, Kundai Benyu, Maclay Bone naAdmiral Muswe. Asi pari zvino vatambi ava havakodzeri kutambira maWarriors nekuti havana mapasipoti emuZimbabwe asi kuti vane mapasipoti ekuBritain sezvo vakaberekerwa nekukurira kuEngland. Mumitambo yakakosha seKosafa Cup, Africa Cup of Nations neWorld Cup panodiwa mapasipoti enyika anoratidza kuti vatambi vacho zvizvarwa zvenyika iyoyo. Pavakamboya kuzotambira maWarriors, Darikwa, Benyu, Bhoni naMuswe vakatambira chikwata ichi mumitambo yekuedzana masimba vachishandisa mapasipoti avo ekuBritain sezvo mitambo iyi isina mitemo nezvisungo zvakawanda. Maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vaudza vatori venhau kuti nyaya yemagwaro ekufambisa iyi inyaya yavanetsa zvikuru zvekuti iri kuvakanganisa gadziriro yavo yeKosafa Cup neAfrica Cup of Nations. Asi vamupandare vane basa guru rekuedza kuti vatamba ava vatore mapasipoti emuZimbabwe ayo anonetsa kushandisa mukufamba. Mitemo yemuZimbabwe haisati yavandudzwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remitemo renyika iro rinobvumira chizvarwa chose chemuZimbabwe kuva nekodzero yekuve nepasipoti emuZimbabwe kunyange hazvo aine pasipoti yekune dzimwe nyika. Muna 2012 mumwe mutambi wemuZimbabwe anotamba kuEngland, Cosmas Pritchard, akamboya kuzotambira maWarriors aine pasipoti yekuBritain akarambidzwa kutamba. Chidzambwa ari kuda kushandisa Kosafa Cup kuvaka chikwata chake chichatamba neCongo Brazzaville mumutambo weAfrica Cup of Nations unotevera uyo uriko muna Gunyana. Makundano eKosafa Cup ari kutanga musi wa27 Chibabvu kusvika musi wa9 Chikumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa misangano iri kuitwa nevemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe kusanganisa yakaitwa kuBritain nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe kuri kuita kwakaitwawo navamunangagwa kuKata. Ko, izvi zvinorevei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare redzimhosva rinogura muswe waIshe Fortune Charumbira nemutongo waro wekuti vasapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutambi aive nemukurumbira Lawrence Simbarashe uyo aizikanwa nerekuti Bonzo anoradzikwa kuchitungwiza. Madzimai evashandi vekuhwange Colliery voratidzira mangwana muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.